Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 2020. Makateerera ku Studio 7. Nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nevatatu uye vafa vachiri vana. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nhasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Rimwe sangano revarairidzi ronyorera boka Republic Service Commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro pekwarinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavirus muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nevatatu uye vafa vachiri vana. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu makumi maviri nevatanhatu vaine chirwere ichi muongororo yakaitwa neZuro. Hurumende inoti vanhu makumi maviri nevaviri vakawanikwa vaine COVID-19 vakabva kuSouth Africa uye vatatu vachinzi vakabvawo kuBotswana uye munhu mumwe chete anga ari wemunyika nechakare. Kusvika pari zvino vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vachiri makumi maviri nevapfumbamwe. Hurumende ichiti yakavheneka neZuro vanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe uye kusvika pari zvino hurumende inoti yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mana nezvitanhatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 46,021. Asi huwandu hwane Zuro huri pasi pehuwandu hwakaziviswa nemusi wechishanu apo hurumende yakati yainge yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 46,613. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu nezviuru makumi matanhatu kana kuti 6,660,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe zviuru nechimwe kana kuti 371,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo muchine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere nemakumi mashanu ezviuru kana kuti 1.85 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kudarika pazviuru zana nezvinomwe kana kuti 107,000. Uwandu uhu uri kuramba uchikwira nguva dzose. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nhasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Ita uku kwakatyamadza vanhu vakawanda sezvo vamwe varambidzwa kupinda muguta vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kumabasa mukati meguta kana mumaindustry. Vatori venhau vane chitsama varambidzwawo kuita basa ravo. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association amai Lorraine Mupasiri vati varambidzwa kupinda muguta kunyange hazvo vange vaine gwaro rinoratidza kuti vange vachienda kubasa.
Vamwe vanga vane tsamba vanga vachitorambirwa kuti vapfuure kuti vapinde mutown. Inini ndini mumwe wavo ndatoudzwa kunzi tsamba yamuinayo iyi hatingaigamuchiri, tinoda tsamba yekuministry. Isusu tine tsamba yatinayo yekuHarare City Council because tiri kushanda navo panyaya dzekuita maresponses ecovid-19. But tatorambirwa nemusoja anga aripo achiti makesis awanda, saka hatisi kuda vanhu vakawanda mutown. Mutown macho, mukati medhorobha macho, patomboita dzimwe nguva dzokuti vanhu vanga vachipota vachirohwa.
Mumigwagwa yese inopinda muguta mange mine mapurisa nemauto ange achiburutsa vanhu mudzimotokari nemumabhazi ezupco achiongorora kuti vanhu ava vange vachikodzera kufamba here. Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition Vamavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti vanhu varambidzwa kupinda muguta kunyange hazvo vange vaine mvumo yekuenda kumabasa nekumahofisi avo.
Vanhu vatambisa mari ndokusvika pa roadblock yepa airport vakaudzwa kuti aiwa dzokerai, vakadzorwa vakakwira zvemamwe mabhazi vachidzoka. Vamwonde vatambisawo fuel yavo yavenge vainayo mudzimota dzavo vachinodzorwawo vachitadza kuenda kumabasa. Saka zvese izvi zviri kuita kuti vanhu vanyunyute. Izvi zvinodzoserawo zvakare ikonomi yenyika, maamiriro akaita zvoupfumi zvinodzoserwa sure. Saka zvese izvozvi zvinhu zviri kubata nekushungurudza vagari vekuno kuchitungwiza.
Kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda muguta, zvinhu zvange zvakaoma ikoko sezvo mapurisa nemauto ange ari kudzinga vanhu muguta. Zvitoro zvizhinji zvikuru semimigwagwa yakaita sachinoi, kaguvi nemimwe zvavharwa panguva dzekumatu masikati, kunyange hazvo zvine mvumo yekuvhara nenguva dza 4:30 p.m. pasi pemutemo wenational lockdown level 2. Mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti nhasi mapurisa nemauto ange ari kuita basa nemazvo nekuona kuti vanokodzera chete ndivo vange vachipinda muguta. Vatiwo vamwe vange vari kudzorerwa kudzimba ndevaya vange vakawandisa mudzimotikari vasingatevedze mutemo wesocial distancing. Vanyati vazivisawo kuti vatambira zvichemo zvevanhu vadzorwa kumba, kunyange hazvo vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kubasa uye vati vagadzirisa zvichemo izvi. Asi mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasamo Wadzai vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vangadai vakaziviswa nezuro nezveurongwa hwanhasi.
Saka isusu chichemo chedu ndechekuti zvinhu zvinofanira kukomunikatwa nenguva vanhu voziva kuti tiri palevhu ripi chairo relockdown irori. Nokuti tikatarisa maitikiro azvanga zvichiita wiki yese, vanhu vanga vane mikana uyoyi wokupinda mutaundi. Mumwe kwamuri kutaura kunana downtown ikoko bhizinesi ranga riri kufamba, mainformal traders achikwanisa kushanda, vamwewo zvipoka. But nhasi ndopataona pachitoenda kundovhariswa ende zvichitaridza kuti pari kuda kutoishandiswa force. Saka tiri kushaya kuti zvii zviri kukonzeresa urongwa hutsva hwakadai.
Vachitaura nezuro Manheru mushure memusangano wenational task force inoona nezvechirwere checovid-19, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kushushikana kuti vanhu vave kuwandisa mukati memaguta nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ranyorera boka Republic Service Commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro pekwarinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi muzvikoro kuti zvikwanise kuvhurwa mwedzi uno kuti vana vanyore bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level. Hurumende yakazivisa kuti bvunzo idzi dzinofanirwa kutanga kunyorwa musi wa22 mwedzi uno kusvika musi wa19 mwedzi uno uya, asi PTUZ inoti hapana zvati zvaitwa nehurumende muzvikoro zvinoratidza kuti iri kugadzirira dziviriro pakati pevarairidzi nevana vechikoro kuti vasabatwa nechirwere checovid-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Zhou vanoti hurumende inofanirwa kuisa muzvikoro zvikwanisiro zvinosanganisira mishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitizer, mbatya dzinodzivirira kutapuriranwa kweutachiwana kana kuti PPEs, sipo dzekugezesa maoko, mvura kuti iwane kwenyore, zvokuvhenekesa vanhu kana vaine utachiwana, pamwewo nekupa dzidziso kuvarairidzi pamwe nevana vechikoro kuti vanobata sei dambudziko iri. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi munyori mukuru mubazi rezvedzidzo amai Tumisang Tavela vakazivisa svondo rapera kuti bvunzo idzi dzichanyorwa pachitevedzerwa mitemo yakasimba inobva kubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Tototaura isavarairizi ndoyekuti even ivavo vanokwanisa kunge vachinyora bvunzo hazvisi kukwanisika kuti vange vachivhura zvikoro nokuti hamuna kana chavuviri chingapa kuti health and safety yevana vechikoro namaticha inge ichichengetedza. Nokuti kuti vavo vanonyora bvunzo vabvure hazvirevi kuti vachange vari muzvikoro zvishoma. Zvinongoreva kuti vanenge vachidzidzira muzvikoro 10,000 and hurumende haina chayati yaisa muzvikoro 10,000. Kuisa kana themometa muzvikoro 10,000 imomo nemasanitizers zvinongoda zvenguva yakareba ingasvika ku3 months. Saka tinongotaura kuti whether pachikoro pane vana 5 kana pachikoro pane vana 1,000 panoda themometa yekuisa ipapo, panodawo masanitizers, panodawo matesting kits. Hapana kana testing kit zvayo kana 1. Uyezve tinongotaura kuti even ivavo vanonyora macandidates tinongoziva kuti vakawanda and pa 2.5 months hurumende yatesta vanhu 38,000 chete muZimbabwe. Ivavo vanosvika kuma 300,000+. Saka zvichangoreva zvekuti zvinoda mwedzi kana mitatu kana mina kuti tinge tikwanisa kutesta maticha nevana vechikoro ivo vanova macandidates. Hazvichinji.
Saka imi sesangano revarairidzi ndezvipi zvimwe zvamunoda kuti zvinge zvaitwa?
Isu sevarairidzi chatinoda kutanga ndechekuti panofanira kuva neCOVID-19 risk assessment inoitwa nebato rinenge richibatanidza matrade union, health officials neveministry of education kuona kuti zvikoro zvagadzirira kuti zvingava zvinovhura mikova yazvo kuti vana vave kuzodzidza. Chatinenge tichida kuti chiongororwe ndeyekuti chikoro chimwe nechimwe china matesting kits, chikoro chimwe nechimwe china mathermometers, chikoro chimwe nechimwe china masanitizer, chikoro chimwe nechimwe china mapPE anokwanisa kuti tinge tichitesta vana 4.6 million varairidzi vanosvika kuma 180,000, ancillary staff inosvika kuma 50,000. Tinofanira kunge tichiona zvekare kuti pane gwaro rakajeka kuti varairidzi nevana vechikoro vanenge vachifamba sei vachienda kuzvikoro kuti vanodzidza kana kudzidzisa, uyezve vasingakwanisi kusangana navamwe kuti vanokwanisa kunge vachitapurirwawo denda recoronavirus.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vataura pamusoro pekuratidzira kuri kuitika muAmerica zvichitevera kufa kwavaGeorge Floyd kuMinnesota. VaTrump vati vachaita basa ravo semutungamiri weAmerica akasarudzwa pamutemo.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Vamwe vangu zvizvarwa zvemuAmerica, basa rangu rekutanga semutumwa wenyika kuchengetedza nyika yedu yakakosha pamwe nevanhu vayo. Ndakatora mhiko yekuremekedza mitemo yenyika. Izvi ndizvo ndichaita. Vanhu vose vemuAmerica vari kurwadzikana zvikuru nekuurayiwa kwaGeorge Floyd. Hurumende yangu yakazvipira kuona kuti George nemhuri yake vawana zvinovagutsa zvinotsigirwa nemitemo yenyika. George haana kungofa chete, asi hatingabvumidze kuchema kwechokwadi nekuratidzira murunyararo kuchivhiringwa nevanhu vane hasha dzisina tarisiro. Vanhu vari kuvhiringwa zvakanyanya nemhirijonga iri kuitika iyi. Vanhu vanoda runyararo mumatunhu edu azere varombo, uye semutungamiriri wavo ndicharwisa senzira yekuti vagare murunyararo. Ndicharwisa ndichikudzivirirai sezvizvarwa zveAmerica. Ndiri mutungamiriri wenyu ari pamutemo uye mutsigiri wenyaya dzekuratidzira murunyararo.
Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachitaura vari muWashington DC.
V
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Inofanira kungobvumidza vanhu kushandisa dhora rekuAmerica nekuti zvave pachena kuti matanho ari kutorwa neReserve Bank of Zimbabwe kuda kusimbaradza dhora reZimbabwe ari kukundikana uye zvinhu zvave kudhura zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa munguva pfupi inotevera kuti vataure nzira dzekuedza kusimbaradza upfumi hwenyika uye kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti nemamiriro aita zvinhu munyika zviri nani kuti Zimbabwe ingoshandisa zvayo dhora rekuAmerica.
Tiri kuti vereserve bank ndava achisiya nyaya yekuti shandisai US dollar neZim dollar vane mari yacho iyoyo ngavashandise maUS. Gavabva vati munhu wese ngaashandisa US dollar, iye atingati pachirungu dollarization. Masalari otambiriswa kuvanhu nemaUS dollars nekuti petasvika taapa nguva yakaoma hatikwanisi kupapfuura apa tichishandisa Zim dollar. Saka zvekumhanyisa nemarets izvi kuita zvedu kwatiri kuita kwekushaya kwekuti kupererwa bhati kwatiri kuenda nyika yamira pasina kumira zvakanaka.
Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga aitengeswa nemadhora makumi matatu nemanomwe kana kuti $67 ave kuita madhora zana nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $139. Asi shuga iyi yave kuwanikwa pamusika mutema chete zvimwe chetezvo neupfu. Financial Intelligence Unit kana kuti FIU yeReserve Bank of Zimbabwe yakatorawo danho rekuti Zipit sezvakaitwa EcoCash idzikise zvakanyanya mari inotorwa nevanhu pazuva uye pamwedzi senzira yekuedza kusimbaradza dhora renyika iro riri kushaya simba. Mari iyi inonzi yange yave kuendeswa pamusika mutema. Asi vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa neRBZ zvinoshanda kwenguva pfupi.
Mukuona kwangu idanho ringangopodza kwenguva shoma nyaya idzi dzekutenderedzwa kwemari, asi hapasipo pane dambudziko. Dambudziko riri pakuti tine mari shoma yemaUS iri kutenderera munyika muno. Dambudziko riri pakuti hatina indastry yakasimba inokwanisa kuita kuti tinge tichitengesa zvinhu kunze kwenyika tichiwana mari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo danho reRBZ rave kukanganisa vamwe vemabhizimisi vakaita se
small to medium enterprises. Vamwe vacho vari kutaura kuti havachakwani kunga vachibhadhara masupplier kana vamwe vanenge vachifanira kunga vachibhadharwa mari. Saka zvakuita kuti economy zviri kulimita economic activity zvokanisa zvakare economic confidence.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo nyaya yeuori ndiyo yapa kuti musika mutema uite chamuramba mhuru.
Kune corruption yakanyanya iri mumamoney markets umu. Vanhu vazhinji veZimbabwe vanotendera neni kuti vazhinji havasati vabata ma-$20 nema-$10 akanzi akabuda aya, asi akazara kublack market ari mabhoxi nemabhoxi. Vamwe vatone zvimishina zvinokaunda mari ikoko. Ndiani ari kuendesa iko? Vanhu vakuru.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vataura havo vakazvimiririra.
Financial Intelligence Unit Reserve Bank should have this information. Kuziva kuti vanhu vari kufambisa mari ndivanani. It's not possible kuti munhu angangofambisa mari asingazivikanwi, especially during lockdown. Yekuti my business transactions are very limited, people transacting are very limited, makambani akawanda akavhara. Saka it should be easy to trace these people.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr Israel Murefu vanoti panoda dare rekuzeya nyaya iyi kwete kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
kana vaonesana votaurirana kuti mitemo yavo voifambisa sei. Ponyatsotariswa kuti potraya kuitwa weed out mabriefcase business. Posara mabusiness chaiwo ane zvaari kuita achipuwa malimit anokodzerana nemabhizinesi aari kuita. Isu tinofunga kuti approach yekuita dragnet approach yekuti kana uri kuda kubata hove ubva wabatanidzira nematachka nemagakanje nezvimwe zvese zvinogara mumvura wobva wazvibatawo zvakare uchizvibudisa mumvura hazvizoiti zvakanaka.
Mushure mekumbopedza makore gumi isina mari yayo, Zimbabwe yakadzora dhora rayo gore rapera, kunyange hazvo nyanzvi mweya dzezveupfumi dzaiyambira kuti uku kukoka mhepo wakatakura mamera murusero. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveutano dzinoti chirongwa chehurumende chelockdown, icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba, chiri kuvhiringidza upenyu hwevanhu vazhinji vanorarama neutachiwana hweHIV munyika, nekuti vanhu ava vave kusangana nematambudziko ekusavana mishonga yavo zviri nyore. Kuti tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata nyanzvi inoongorora nyaya dzeutano muzvare Chido Dziva Chikwari.
Ichokwadi kuti lockdown iri kuvhiringidza vakawanda vanorarama neutachiwana hweHIV. Lockdown inokurudzira kuti vanhu vagare mudzimba, asi vanorarama neutachiwana hweHIV vanofanirwa kunotora mishonga yavo kumaclinic nekuzvipatara. Dambudziko rekutanga rinowanikwa pakuchekufambisa. Transport yekuenda kuclinic kana kuti kuchipatara kwacho inonetsa nekuti makombi nemabhazi ari kufamba mashoma. Tabva ipapo mabhazi kazhinji kacho anoti anoda tsamba. Pama roadblock epa mapurisa vanotaurazve kuti vanoda tsamba yekufambisa. Kazhinji vari kuramba mabhuku ekuchipatara anotaridza kuti munhu ari kufanirwa kunotora mushonga. Uyezve hazvina kujeka kuti tsamba yavanoda inonyorwa nani kana kuti yakanyorwa chii. Vamwe vari kutosungwa nemapurisa vachizama kuenda kuzvipatara.
Nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu vane HIV kuti varemekedze mitemo yakaiswa nehurumende uyezve sangano reWorld Health Organization inobata zvechirwere checoronavirus, nekuti vanoti sezvo immune system yevanhu vane HIV isina kusimba, pane mukana mukuru wekuti vanokwanisa kubata chirwere checoronavirus uyezve chinokwanisa kuvauraya. Chingava chokwadi here?
Tinoziva kuti coronavirus inobatira munhu nemunhu wese zvake, asi zvakaonekwa mudzimwe nyika kuti vanhu vanorarama nezvimwe zvirwere zvakaita seshuga kana kuti BP kana kuti vechikuru vakabatira chirwere ichi chinovadzimba kudarika vamwe. Tinofungira kuti zvimwe chete izvi zvinogona kuwanikwa muvanhu vari kurarama neutachiona weHIV, asi hatisati tave neruzivo ruzere setichiri kudzidza zvakawanda pamusoro pecoronavirus.
Tinonzwa vamwe vanhu vachiti vajaira kutenga mushonga wavo kuSouth Africa, saka kuvharwa kwemabhodha ndechimwe chinhu chiri kuvhiringidza upenyu hwavo nekuti havasi kukwanisa kuwana mushonga wavo zviri nyore. Pane zvingaitwa kubatsira vanhu ava?
Chinokurudzirwa ndechekuti munhu wese ari pamushonga wemaARV aende kuchipatara kana kukliniki iri padhuze nekwaari nemabhuku ake anotaridza kuti ari pamushonga okumbira rubatsiro. Makliniki semuno muZimbabwe nedzimwe nyika anotendera kuti vari kushanya ovasangana nematambudziko vatorere mushonga kwavanenge vari panguva iyoyo.
Havanga vari muzvare Chido Dziva Chikwari vanovenyanzvi munyaya dzeutano vari parunhare naMike Hove Studio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Hanzi tiri pa level 2 yacho hapana anombotiudza. zvinongoramba zvakangonyararwa zvichingonzi tiri palevel 2 nenzara yese iyoyi zvekunzi level 2 tikutozvinzwawo paredhiyo izvizvizvi zvekunoko zvinonetsa izvi isusu zvekunoko manje kahasisiri zvekorona manje zvaa zvematongerwo enyika MGC Alliance payakangotaura nhau yekuti tine musangano muso weTuesday takutongoona kuti ndonyaya yacho vanenge vakutumirawo pinda mutaundi mudemonstrate asi ivo vari kutishedza kuti ruzhinji rwezimbabwe rwese hwaitonodemonstrata kuembasi saka tonodemonstrata sei musiri kuda vanhu vanofamba todemonstrata sei zviri kunokoka zvakutoda mhino kuti nyika dzacho dzinobatsira vanhu dzacho dziri kupi tatambura vedu wenzara muri kutiregerera kana baba mwoyo mukutiregerera vedu wei
Masikati akanaka manheru mangwanani kwese kwamungava muri panguva dzakasiyana handisi vangu zvandoda kutaura kana zvine basa hazvo stereki but ndoda kungoti hangu pano pandinoshanda pano pabasa pandinoshanda ndine vamwe vanhu vandoshanda navo vanopfeka mamaski but at the same time kana kuri kuti vachimwa kana kuti ingava cold drink vanoshare cup imagine that saka zvagova nebasa rei kupfeka masi kana muchishare one cup can you imagine that saka chii sometimes kungoendesawo mwana kuchikoro zvaangokoshawo kungoti angozvizisawo kuti chero akasanyanya kuenda hake zvakanyanyawo zvekuenda kure kure zvongosvikawo form 2 form 1 just ngoti angovawo nekaruzivo muchana can you imagine that kuti munhu unopfeka maski but munoshare one cup kumwa kodrink isina kusukwa cup yacho imagine that
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutaura nezvenyaya yechirwere checoronavirus, icho chabata vanhu vakawanda munyika. Tichazeyawo nyaya iri kunetsa muAmerica, yekuurayiwa kwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd, vakaurayiwa nemumwe mupurisa wechichena kuMinnesota. Nyaya iyi yakonzerawo mutauro pakati peAmerica neZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. Vatiinawo muchirongwa chedu, tina Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezveutano, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna, uyezve vanorira kodzero dzevanhu muzvare Tanya Chiriseri vari kuNew York. Muri Zimbabwe ngatisanganei muchirongwa nhasi manheru pano pane venyuro yeStudio 7 na8pm.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisa ematsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Edu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nevatatu uye vafa vachiri vana. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nhasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Rimwe sangano revarayiridzi reptuz rinonyorera boka rePublic Service Commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro pekwarinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavirus muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.